Ndingati vanhu vari kupiwa, asi dambudziko ripo nderekuti mawira achiri kuita hacho chakada kuita chishoma tichitarisa vanhu vanofanira kunge vachipuwa chikafu. Kozoti mapuwirwo anoitwa vanhu kunoku kwakuine dambudziko rekuti vanhu vainyanyonenerana zviya zvokuti iwewe uri wezanupiefu uri wechi. Saka hapana vamwe vanhu vasati vaona mukana wakakwana wokunyorwa nenyaya yekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vari against musangano unenge uchitungamira dzimwe nguva kana kuti musangano une vanhu vari kutungamira ivavo. So kunyorwa kwacho dzimwe nguva vanhu vanozongogunun'una pano neapo.
Anenge achinyora vanhu ndiani apa?
Kana vachiuya iko zvino ndoona sokuti programu yacho zvayo iri yebiti clear nekuti vanouya vachiti isusu hatisarudzi kuti toita zvematongerwo enyika kana kuti chii, vanotori vanhu vari employed nedhona rinenge rauya. Saka vanenge vachinyora zvakanaka zviri andi musangano kana kuti chii, vanenge vachingonyorwa zvinhu zvakatikama chaizvo chaizvo. Asi nokuda kwokuti panosvikawo vanhu munzvimbo paya vanoda kuonawo munhu akaita sekansela nemachairman anenge ariko, vanhu ivavavo vanenge vari vemusangano. So matungamiri avanoita kana kuti vanhu vanenge vachishandapo ndevemusangano, zvinozoita kuti wasiyiwa uya asiri wemusangano una chairman anenge otogunun'una. Asi kuno ndoona sokuti iko zvino izvi zviri fair, hazvina umbonyanyo ipapo.
Saka vanhu vanenge vachipuwa chii apa?
As of now vari kupuwa chibage nemari hanzi yekutenga muriwo. Vanokwanisa kungopiwawo $6 pamunhu pamwedzi. Kozoti chibage chinongonzi pehousehold vanongopiwawo 50 kg.
Ko mwaka uno wakamira sei? Chirimo here chibage mumindawo?
Kana tiri kuno kubwera South chokwadi chakanaka, hakuna zvachose zvokuti kana vanhu kuti vawane ndingati kachigaba chaiko kuchengetera mbeu yegore rinouya, zvokuti kuno kunorimwa mhunga, mapfunde ndo zvinonyanya kurimwa izvozvo. Zvinonetsa kana kuri kutofamba munzvimbo yokunoku munotoona kuti mombe dzinongofudzwawo zvemutemo, dzinongofamba padzinodira nokuti minda haina chinhu.